Hondo yekuIsrael neHamas iri kuenderera mberi ichinge ichiratidza kuti ichange ichivhiringa zvinhu, nokuti katarisa isu zvazviri kuita ndezvokuti kurwisa kuri kuita Israel Hamas, Hamas ichirwisavo, zviri kuita kuti dzimwe nyika dziri mudunhu iroro reMiddle East dzinosapota Hamas dziri kukutidzira kuti dzinge dzichijoinavo hondo iyi.
Mungati imi nyika idzi ndedzipi dzinowanikwa idzo dzichidyidzana neZimbabwe?
Tinotarisa isu nyika yakaita seIran ino ukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe, kana iyo Palestine ino ukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe. Uku tinoona kuti nyika dzakaita sana Lebanon dzine vamwewo vamauto ana Hezbollah vari kutokandirana makobvu namatete neIsrael vachitombokandirana mabhambo. Kwozoitawo mahutis ari ikokoko futi mauto mamwe ari kuda kukutsirana Israel kuti inge ichitobviswa pamepu zvachose vachibatsirana neHamas. Kwozotiko Iran ina vairi kusapotawo mauto mamwe ari muSiria akatombokandira mabhambo kuIsrael. Kwozoita mamwe ari muIraqi vari kusapotwa neIran inenge inousahwira hwakakosha chaizvo chaizvo neZimbabwe kubvira makore nguva dzehondo.
Munoona kuenderera mberi kwehondo iyi ichizokanganisa sei nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe?
Kuenderera mberi kwehondo iyi kuchavhiringa zvinhu zveZimbabwe. Mafambiro anenge achiita zvamabhizimusi zvinobva kuIraq ikokoko, kuIran ikokoko, zvinobvawo kuna ana Israel, zvinobva kuna ana Palestine, pamwe chete nezvinobva kuZimbabwe zvichinda kunzvimbo idzodzo.
Ndeupi muenzaniso wamungapa wezvinotengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzekuMiddle East?
Muenzaniso mukuru wendingapa wezvinotengeseranwa zvinobva kunzvimbo iyoyo yeMiddle East iri kuita hondo ipeturo nedhiziri. Ratiri kutohwa kuti zviri kukwira kuZimbabwe, kukwira kwepeturo nedhiziri kukwidza zvinhu zvese muZimbabwe. Saka vateereri, panzwisisei ipapo.